Musangano uri kumwa kuchemina the West African Commission on Women and People's Rights. Musangano unoitwa nguwa hapo ni hapo Mwafrika munomu mutarisa kuti kodero nje wano Mwafrika medu sirukuru mike nchono sakati.
Pane zvachinja here muZimbabwe kubva pamaita musangano wakadari gore rapera?
Sekutaona kwataita seZimbabwe Law of Human Rights Declaration rakabudiswa nezuro nevakomana nevasikana vedu varise vakataura kuti zvavakaongorora ndezvekuti kubva muna vakapedzisa kuitwa the 65th ordinary session yeAfrican Commission on Women and People's Rights hapana zvizhinji zvakanyanya kushanduka. Wakatoona kuti zvinhu zvakada kutotamanya mamiri nerongo. Vasikana nevakomana vedu vakugwarira vataura nyaya yekuti zvakaitika muna Novemba izvo zvinhu zvanga zvisina kunatsa kutsarukana zvekubvisana kuhurumende zvechisimba vachiti paifanira kuitwa kana nyika inofanira kudzosewa kunoyananzomuchirungu constitutional order. Vaonawo zvakare kuti kugara kwevanhu maeviction kubviswa kwevanhu kurungoramba kuchiendeka vaonawo nyaya dzekumbunyikidzwa kamuchioko kodzero dzevashandi vemuZimbabwe. Mukaona zvakaitika kumanesi edu vanotirapa muzvipatara vanga vadzandaniswa mabasa navachivengawo zvimwe zvavaonawo kuti zvinhu zviri kuramba zvichidhenda munyika yedu yeZimbabwe.
Pane dzimwe nyika dziri kutsoropodza Zimbabwe here dzamungadona?
Pari zvino takamirira kuti tinzwe kuti maripoti anachabuda sei sezvamuri kuzva kuti musangano uchapera musi wa 9 May. Saka ndinodavira kuti pachapirirwe kwamwe maripoti nedzimwe nyika anogona kubatawo zviri kunetsa muzvimbo muZimbabwe nedu muno.
Chamunotarisira pamusangano uyu chakaita sei?
Takatarisirawo kuti hurumende paichapawo ripoti yayo itaurewo chokwadi chiri kuitika munyika uye iwe nemifure nzeve ikwanise kuteerera mashoko akataurwa nevakomana nevasikana vekuZimbabwe Law of Human Rights, iteererewo mashoko akataurwa nevamwe vakomana nevasikana vekuma non-government organizations emuZimbabwe, uye iteererewo zvichataurwawo nevamwe masubject countries, iteererewo zvichataurwawo nevamwe maafrican union countries. Ndizvo zvatakatarisira kuti iteerere nekuitawo zvinhu zvinowandudza kugariswa zvakanaka kwevanakomana nevanasikana vana baba nana mai vemuZimbabwe.
Panopera musangano uyu Zimbabwe Lawyers for Human Rights inofunga kuti ichaita chii nenyaya iyi?
Tinobata anhu atinotora akati wandei aya zvataita nhasi ndo dzimwe dzatinoti lobby and advocacy initiatives dzedu dzekuzama kuti titaurirawo tinyengereranewo. Asi kana zvazobhenda sezvamunoziva kuti vakomana nevasikana vekuZimbabwe Law of Human Rights havanyanyononoka zvavo kana pabhenda kushandisa matare edu emuZimbabwe, zvinhu zviri pamutemo izvi. Tikaona pasina kufamba zvakanaka tachema chema nyaya yekuti mitemo ngaitwe aligned. Kune maelections ariko handitika mitemo ngaitwe aligned to the constitution. Constitution yejai ndo ya supreme law of the land. Kai mitemo ngaitwe aligned handitika ngafakire nguva. Asi zvikanesa munoziva kuti vakomana nevasikana edu matare vanovafarira zvikuru, tinogona kutsvaga zvinhu zvinoitwa muchirungu litigation. Zvimwe zvatiri kuna kutarisira izvozvo saa tiri kutarisira kuti tichateererwa.
Panyaya dzokumbunyikidzwa kwevanhu uyezve kugadzirira sarudzo, pane zvamunofara nazvo here pari zvino kana kuti pane zvimwe zvichemo zvamunoda kuti zvigadziriswe?
Tine shungu chaidzo dzekufarawo kana paitwa zvakanaka, asi tiri kuramba tichichema chema nenyaya dzealignment dzandakaura dzemitemo yekuti mitemo manana electoral act ngavayagadziriswe vayananewo neconstitution. Mitemo yemajournalist vana aipawo vana public order and security act vana posawo ngavaende sandizvene. Takabva kare vana vakabva kare zvaro zvidzo zvichinyinyita kuti musaite mitemo yakadaro inonzi muchirungu madraconian laws, handiti ngaiitwo access information kwayo kwete kuti access information inorambidzwa majournalist kushanda mune zvakanaka, inorambidzwa vashandi kuungana. Mitemo inorambidzwa izvi zviri kuitwa zvokuti electoral amendment bill iri kutora nguva kuti rigadziriswe, zvinhu zviri kutirwadza zvikuru kuti nemhaka yai tiri kunonoka kuita zvino mune zvara razvo. Nenyaya dzekuti pakarati pakagadziriswa nyaya pakasainwa mutemo weAfrican Charter on Elections and Democracy, ko ngatifike kainonzi ratifying yacho muchirungu kazvichifambeka.